nhasi tiri kupemberera independence yedu tiine mufaro zvikuru sei kubudukidza nerunyararo ruri mukati menyika. Chinova chinhu chatinotenda kuti nyika yedu kwemakore makumi mana nemana yararama iri murunyararo. Nyangwe zvapo apo nepapo pakangoito tumakwanza, asi zvikuru tiri kurarama tiri munyika ine runyararo. Zvinoitika zviri kuitika zvazvona, asi isu tinofara chaizvo kuti vanhu vanorarama vachiwirirana, vachifambidzana, vachidyidzana. Ndo zviri kutifadza patiri kupemberera pano.
Regai tizwe kuna vambofana. Vambofana, makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga uye zvataurwa navamandaza, munoti
nhasi uno izuva kwatiri vamwe rinotidzadza kufara pamwe chete nekusuwa. Kufara hongu hatingarambi kuti kuzvitonga kuzve kwakativhurira mikana yakawandisisa sevanhu vatema veZimbabwe. Zviripo zvakawanda, kwakavakwa zvikoro zvakawandisisa, kwakavakwa zvipatara zvakawandisisa, kwakagoyiwa minda sekutaurwa kwazvaitwa navamandaza. Zvinhu zvatinofanira kupemberera izvozvo, asi hatingarambi kutarisawo rimwe divi sekuti vana veZimbabwe vari kusuwa. Vana veZimbabwe dzimwe nguva ndozvizvibvunza kuti saka kusununguka kwacho kuri papi. Ngatirege kufunga kuti kuzvitonga utiti uri kutongwa neganda rako chete ndo kuti takuzvitonga kuzere, asi muZimbabwe vanhu vari kutambura. Hatingati kuzvitonga kuzere kana uchitambura munyika yababa vako yechipikirwa, yekuti tiri kuti 49% yevagari vemuZimbabwe vari kutonzi vari kugara muextreme poverty. Yeah, yekuti poverty yakurombo kutambura kwakanyanyisisa. Zvinorwadza izvozvo. Vari kuenjoya the fruits of independence vanhu vashomanene.
Vamandaza hanzi nevamwe kusanganisira vambofana, nyaya yeuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndezvimwe zvezvinhu zvaita kuti veruzhinji vasaone michero yehondo yerusununguko nekuzvitonga kwamuri kutaura.
Kuzvitonga tofunga hakuna anoramba kuti tiri kuzvitonga, uyezve munyika mune rinyararo sekutaura kwandamboita kare. Patiri kupemberera nhasi uno tiri kuti isusu is work in progress. Hongu taane 44 years tichizvitonga, tine zvakawanda zvatataura kuti zvitakaita, asi matambudziko tinawo sekutaurwa kwazviri kungoitwawo kana naambofana. Hatinofanirwa kuramba isu sevana veZimbabwe takabatana tichishanda tiri pamwe chete kuti tikunde sezvakafanana nenyaya yehuori. Chinonyanya kunetsa ndechekuti panotaurwa nyaya yehuori inoitwa fanike iri kuitika muhurumende chete, muprivate sector mune huori. Isu patinofamba tisu vamwe tinokonzeresa huori, isu vagari vemunyika. Dai tabatana tati ngatirwisenei nehuori. Saka isu pacha zvedu ngatirambe tichitsungirira tichishanda nehurumende tichiripota macases anenge aonekwa ehuori kuti huori hupere.
Ndatenda vamandaza. Vambofana, vamwe vari kuti chiri kukanganisawo kana chiri kudzosera shure nyika kusarongeka kwemapato anopikisa, munoonawo sei?
Hongu vakanemiri icho ichokwadi chikuru hachina anopikisa. Hapana nyika chaiyo inonzi inobudirira isina mapato anopikisa akasimba. Basa remapato anopikisa handi kungoda kuti vapinde muchigaro chete kuti vapinde panyanga. Vanofanirwa kuita atinoti machecks and balances ekuongorora hurumende kuti iri kushanda zvakanaka here. Pairi kuresva ivo vopinda tine simba nezwi rakasimba, kwete rongotaurawo asi nezwi rakatosimba kuti makasachenjerera kavakomana isi tinokubvisai topinda hedu isusu. Saka makaona akasvika pekuti tine mapato aya taona makore apfuura ekuti vari kurwisana, vari kudhonzerana zvigaro, vari kuzvisinganzwisisiki. Panotinetsei, panoda opposition yekuti ngavarongeke, panoda opposition yekuti ngavaitire zvinhu vachiitira mwoyo wavo muchokwadi kuti vari kuitira zvinhu izvi Zimbabwe. Saka ipapo zvechokwadi ndinoona kuti vanopikisa ipapo vari kurasika Zimbabwe.
Vamandaza, hanzi ZANU PF iri kuita zvose zvainogona kuparadza opposition muZimbabwe zviri kudzosera shure utongo hwejekerere, munoti
ayo tagara tichingoti manyepo. Vanozvitadzira kuita zvavari kufanirwa kunge vachiita. Ndo imwe nyaya yakaita kuti varwi vaende kuhondo kuti munge muine multi party democracy munyika medu, asi bato reZANU-PF handiro ringaronge maopposition. Kana achirwisana vachiparadzana ngavaregere kunongedza kusiriko. Asi kana zvichiitika, aiwa, isu sebato ka hatingado oppositioni yekuti inonge ichitionesa ndoro tinenge tichitopembera tichifara.
Vambofana, zvamungakurudzira kana kuti zviri kutarisirwa navana veZimbabwe?
Vana veZimbabwe chikuru-kuru vari kuda kugara zvakanaka. Upfumi hwenyika ngahusumuke. Tichambe tiri kuhurumende